Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 2023 Magatirira ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC tichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende icharambidza vamwe vachena vavanoti vari kuita rusarura ganda pakuongorora sarudzo dzemuZimbabwe.
Kana iri sadhaki neAU ndivatetezvi ndoka vana sekuru. Ndiro gwevedzika ndiye sadomba tinoda kuti vana sadhaki vange varipo pese panoitwa maroro panodikwa sadomba panodikwa vatete vanate zvara vanodikwa
asi mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti masangano akaita seUnited Nations sadhak uye AU auye kuzoongorora sarudzo idzi
zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge ya yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro zvinoita kuti nyika yenu ikuhwe zvirango
Zimbabwe yoyambirwa kuti inogona kuzvikanda mukanwa mamupere nekushandiswa kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
United Nations ndeye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti
mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende yavo icharambidza dzimwe nyika dzekunze kuzoongorora sarudzo dzemuZimbabwe vachidzipomera mhosva yekuita rusarura. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vaMnangagwa vati Zimbabwe iri kuronga kukoka vanoikokawo kunyika dzayo kana dzichiita sarudzo. Vaenderera mberi vachiti nyika inoita sarudzo dzakanangana nekufadza zvizvarwa zvayo kwete kuda kuudzwa zvekuita nevekunze. Vanotiwo pasi peUnited Nations nyika dzose dzakaenzana. Asi dzimwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti kana pasina chekuvanza hapana chakaipa kuti vanhu vose vauye kuzoongorora sarudzo. Vanotivo iyo Zimbabwe mukuedza kutyidzana nedzimwe nyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dziri mugungano reAU yakati yakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mashoko avaMnangagwa ari kuuya apo United Nations hurumende yeAmerica uye vakakweretesa Zimbabwe mari yairi kutatarika kudzosera vari kuiudza kuti iite sarudzo dzakachena kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo bepanhau reSunday Mail kuti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pemusi wa26 Chikunguru na26 Nyamavhuvhu. VaMnangagwa pamutemo ndivo vanotura zuva resarudzo. Asi vachitaura neStudio 7 mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati sarudzo dzinongofanira kuitwa pachena uye vanhu vose vachikokwa kunhimbe. Vasimbaradza kuti vanoda kuti United Nations itungamire urongwa hwesarudzo.
United Nations ndeye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti ndiye muzvina pembe wenyika dzose vanenge vachitema vasina kwavakarerekera havana divi rebato vanomiririra nyika vanomiririra nyika dzakasiyana siyana Zimbabwe toda shanduko muupenyu hwevanhu muupenyu hwavo muhomwe dzavo mumatumbu avo mudzimba dzavo mumabasa avo mukurarama kwavo neupenyu neutano nemufaro toda kuti zvinge zvichikokorodzwa nekuunzwa saka United Nations inotibatsira ipapa pakuti ive muzvina pembe anoita kuti mutambo kana kuti mangange afambe zvakanaka.
Sei izvozvo zvakakosha?
Pasawanikwa unopotsera matombo munhandare. Pasawanikwa unogona kunouya netsvimbo, achiti tsvimbo mugotsi, kana kuuya nebakatwa umumutambo kamu. Ibhora haisi tsiva. Tsiva ndiyo inoonekwa inouyiwa nezvibhakira. Umamudi kuzvibhakira. Umamudi kunge tichibayana bayana. Munoda rugare, munoda runyararo. Saka United Nations ine basa rainoita kwese kwese kwakasiyana siyana, nokuti ndokabazi riripamusoro-soro rinoita kuti riyananise vanhu uye nyika dzinge dzichifamba zvakanaka.
Asi sebato pamberi pesarudzo idzi, muri kutaurawo here neveSADC uye veAU uye zvakakosha sei kuti vange vachizivawo zviri kuitika?
Kana iri SADC neAU ndivatetezvi. Ndo kavana sekuru, ndiro gwevedzika, ndiye sadomba. Tinoda kuti vana SADC vange varipo pese panoitwa marooro. Panodikwa sadomba, panodikwa vatete vanatezvara, vanodikwa vana sekuru, vanodikwa, kunodikwa vatete kuti zvikasafamba zvakanaka pane anouya kachite, moto watadza kumuka uyu, ngatishikudzirei, netiweki yaita shomai, panoda mabooster. Saka SADC ibooster, AU ibooster, ndovanovandudza nokusumudzira kuti pasazonetsa, nokuti maonero edu ndokuti apa tiri kunokunda zvine mutsindo. Asi mukoma wangu uyu munongo muziva zvokukundwa zvokuna kunetsa. Asi makundano ka, makwikwi makundano, ndo zvazvinoreva kana dziri sarudzo iketoka.
Munorevei apa vachamisa, nekuti tinombonzwa ivo veZANU-PF vachiti vasina kuenda kuhondo havangatongeka vakarwira nyika varipo, vamwe vachitoti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro.
Ushe madzoro zvinoravanwa. Zvakagara zvirizvo muushe hwedu hwenyika, ushe hwedu hwemasitateguru edu nemararamiro edu sevanhu muno muAfrica muZimbabwe. Ushe haungorambi hwakagara mumba umwe chete. Ushe hunofamba kudzimba dzose. Ushe itsvimbo inotochinjana maoko. Ushe chigaro nenyembe inotofamba ichivhuvhuta ikabva pano yamhara kutungamirira, aiwa kugovana mikana. Saka izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichionekwa. Ndozvatirikuudza SADC neAU kuti itibatsire kuti pakasafamba zvakanaka tinowana kukupotera kuna vatete, kuna sekuru, kuti nyaya dzedu dzigadziriswe dzifambe zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi iri kuyambira kuti Zimbabwe inogona kutemerwa zvirango zvakasimba kana ikasaferefeta nekugadzirisa nyaya yekucheneswa kwemari dziri kunzi dziri kupinzwa munyika dzichibva kunze, zvichitevera tsvakiridzo yakaitwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Mumwe anozviti mufundisi Ricky Dulan anobuda pavhidhiyo iyi achiti anoshanda nemumwe anozviti muprofita vaHubert Angel vakasarudzwa semumiriri wenyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, achiudza vatori venhau veAl Jazeera kuti vanokwanisa kupinza mari yavo yakasviba inosvika miriyoni imwe chete, inosvika mamiriyoni zana ekuAmerica kana kuti US 100 million. Asi mushure mekunge dende iri rabuda pachena, vaDulan navaAngel vave kuramba kuti vaida kuita zveuori nevatori venhau vainyepa kuti zvizvarwa zvechina. Asi pane sangano rinogona kuomesera Zimbabwe riri kuParis rinonzi Financial Action Task Force kana kuti FATF, iro rinoongorora nyaya dzekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering. Mari idzi dzinonzi dzinogona kuguma dzoshandiswa nevanoita zvechitororo kana kupfurikidza mwero. Sangano iri rakatoisa Nigeria neSouth Africa muchikamu chekuongororwa zvakasimba kana kuti grey list. Dzimwe nyika dziri muchikamu ichi dzinoti United Arab Emirates, Albania neYemen. Nyika dzine mabhanga akatobhanwa kudyidzana nedzimwe nyika nenyaya dzekufambisa mari dzakasviba dzinoti Iran, North Korea neMyanmar. mukuedza kuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Saka iyaya kusingadiwi pasuro rose ndeyemunzi manonondari kana kuti mari inoshandiswa kufambisa makasa asingafaniri kukurudzirwa muiya inonzi anti-money laundering and supporting terrorism.
Asi pane mitemo here inosunga vanhu vanenge vachidaro Dr. Kanyenze vachishandisa nekuedza kuchenesa mari dzakasviba idzi?
Kutori mabundiro anobata anoedza kuwandidza kana kupa zvirango kune nyika dzine dzichionekwa kunzi dziri kubatsira kuti zvikorovera zvifambise mari mune nzira isina kunaka mari yakasvipa iyoyo. Saka zvinhu zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro, zvinoita kuti nyika yenyu ipuhwe zvirango zvinoita kuti upfumi hwenyika husafambe zvakanaka.
Zvirango izvi zvinenge zvichifamba sei chaizvo, mungatsanangure?
Zvirango zvinoreva kuti uri kupuhwa mutongo unofanira kunge uchikubatsira iwe kuti utange kuita zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zviri pamutemo. Saka zvinosiyana-siyana, munoziva muenzaniso nezvirango zvinogona kuitwa zveupfumi. Zvingavadaro zviri zvirango zvinenge zvakanangana nevanhu vacho vari kuita zvikoromera zvinenge zvichiita basa iroro rekufambisa mari kana zvichizikanwa mazita azvo. Izvozvo zvinobva zvatarwa zvakare kunzi hazvifaniri kunge zvichionekwa kana kuti zvichishanga nedzimwe nyika, inonzi blacklisting pachirungu. Kandiwo zvinoshandiswa mirango iyoyo kuti ibatsire kuti nyika dzinge dzatarirwa mitende misungo iyoyo dzishandire maitiro adzo, dzitange kuitawo zvinhu zviri pamutemo, zvinhu zvisingakonzeresi kuti dzimwe nyika dzinge dzichipirwa mari nekushandisirwa mari yakasvipa iyoyo inenge isingakwanisi pamutemo.
Tiri kuonawo zviri kuburiswa neAl Jazeera zviri kupomera vamwe mhosva yekuita iyoyi money laundering kana kuti kutamba-tamba nemari dzinenge dzisina kuchena idzi. Mungapa kurudziro yekuti kudii kuhurumende yeZimbabwe kuti igadzirise dambudziko iroro?
Kurudziro iri pachena ndeyekuti zvicherwa zvemuZimbabwe zvinhu zvenyika yevana veZimbabwe zvinofanira kubatsira nekuwandisa upenyu hwevana veZimbabwe. Hatifaniri kuita nyika inokurudzira kana kuti inoonekwa ichitambwa nezvikoronera izvozvo. Zvikoronera zvichingoonekwa zvichifamba nehurumende, zvichifamba nevanhu vakuru, zvichishanda zvichikovhaira kuti isu tine kukama nevanhu vanenge vari muhurumende hazvipi chimiro chakanaka. Uye zvakare zvinoita kuti nyika yedu igozopuhwa zvitsungo zvinozonge zvaao kuita kuti nyika yedu isafambe zvakanaka. Saka tinokurudzira kuti hurumende yedu ino haifaniri kuita zvinhu zvakadaro. Kana hurumende ichinge yavhoterwa nevanhu, inofanira kuita zvinhu zvinowandisa upfumi hwenyika kuti vanhu vapunduke.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Mumiririri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti chikwata chehurumende chakatumwa kunotaura nezvaro zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP ave kusvika kumagumo chiri kuenderera mberi nebasa, kunyangwe vachida nguva yekudorongodza zvachaita vasati vataura nevatori venhau. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira zvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti zvakakosha kuti kodzero dzevasiri kuda kudzokera kuZimbabwe dziremekedzwewo, vachiti ndivo vave kunyanya kuomeserwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Kana zvina kufamba zvakanaka mumatare, zvinongotoreva pakupedzisira kuti vanhu havasisiri muSouth Africa pamutemo, ende zvinenge zvakaoma, ende zvinenge zvakonzerwa neSouth Africa initially, because chinhu chatinongonyunyuta chikuru ndechekuti vanhu vari kudisiga ugaro hwacho. Dova no vacho vari paugaro ihoho pamutemo. Of course kune avo vamwane mapepa akaita kana permanent residence majena week permit nemamwe wagara aripo makambani spouse permit. Asi vari pazeti EP ndo vari kutonyanyawo mesego.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti vanhu vavakaapplya vari pamutemo. Sokurangarira kwavangagona kuita food. Vamwe vacho vakamaasylum kwemakore. Yeti iti isati yawe ya muna 2010. Mwakuti masangana kaita tela nguti sitaipo gira kutuze. Kuhizo jisiwe hiyo yeti iti mwakuti masaila maine kakurinyo. Hasesu anungo sita uko jino ura maikirinyo yo. Masangana wato omete wazi ngambo iti wano anengo harifa yeti iti. Asi kwa nalachingi wato omete wakudara. Jinongo lewa kuti tunofana kuna ngara zakare kuti kwa kesi aisi ungo tipacha kwa dano nasi ni koti. Nini mangwana wanu walikuinda kumusha. Ashimbo kisa kwa itika iso. So ete practical level.
Munorevei munga sana ngura.
Kana koti chingi hapa dano nasi. Iki hapa agenesti Mazimbabwe na adika ZTET. Obviously ya paku haikoti yaka nanga Supreme Court of Appeal. Iko paku Supreme Court of Appeal yaka nanga constitutional court. Kaka ingo pewe ripa hapo so kuti. Tingati, shinongo itika ipapo, zopa zango miru. Kana watozi kapaku unetajia iku, kivanwani kwa zero, kuinda hizi nikunana African court. Saka, shisa tola nguwa.
Asi, ino ingwa ya guzo kera kumusha ere, nekuti tukunzu kwa kuti wa mnangagwa, wa kuti wa gadzirira, uyeo, VIOM varikutiwo varikudawo kubatsira, varikuda guzo kera wacho kumusha.
Kana Zimbabwe, jiti ya waredi kureceiver. Ma Zimbabwe na ripa zeti iti ya riku bakuno ne IOM ya vachimati ya naswa kadaro jono aso za tingati azina kushati sisa aki jina kuwanzela o jambu zikoro kutika na Zimbabwe na chilamba chingoti ngala toke kutika sokuti haati kumira ne chizapa shawo ripa zeti iti kata iyo kune mango machano alaidee kana kuti masaidi alaidee wachiona ola chiti ee tinozi ziwa kutikune makoti kesa akadai akadai kana kamila akadai ee chuti chadai ati atinga rambizi kutula ulati tiriku gadira Mazimbabwe nitomeza nikuwa ndanda hapa wakuti pane warikuti tiriku dakudzoka kaka chino jichemo tiriku dota ugo jawato kuti jikolo u wala chidiza Afrikaans tongoti wasi naka na language ku Zimbabwe na kutu South Africa hamuna shona kuzikuko zijini wafane kukadiri kwa wataka ndo mawone la atina ito wakuti apana unofana kumanikizio asi timing yokuta ura kugamichira wano sometimes ma political parties hane nga achivo na kuhano wezira kaka zaido ziri na urano zisinganya nyezazo kushamba ziwa za tinongo ita negweseri nukuti zinogo na kukwanze rabu ziwa wana bibina watu wawezele ukasha wakuti ndiza wana
mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina
ini ndinonzi Brenda Mudzimo, ndiri mukuru wesangano rinonzi Albinism Go to Dream Initiative, zvinomirira vanhu vanorarama neusope richiita maactivities akasiyana-siyana akawanda.
Brenda, ungatudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Iko zvino tiri kugadzirira zvemutambo unonzi Miss and Miss Albinism Southern Africa.
Muri kutarisira kuuita rini mutambo uyu?
Tiri kutarisira kuuita musi wa28 October, tichisanganisirawo nyika 10.
Ndedzipi dzimwe dzacho?
Okay, nyika dzatiri kutarisira kuti dzinge dzichiparticipata, tiri kutarisira kuti Botswana, tiri kutarisira Zambia, tiri kutarisira Malawi, Mozambique, kunyanya naAngola, nekuti ndiko kunonyanya kurewa vanhu vanorarama neusope. Asi nyika ndinofara kuti nyika dzese dzemusouthern Africa dzakapinda muchirongwa ichi.
Muri kukwanisa kuona here vanobatsira kuti muite mutambo mukuru uyu, nekuti panenge panoda mari yakati wandei?
Ya, ichokwadi ichocho mukoma Blessing, panoda mari yakawanda zvisingaite. Pari zvino handingati tiri kuwana rubatsiro rwatiri kutarisira kunge tichiwana, hatisati tatotanga, asi tiri kuedzawo kuvata vamwe makambaniziwo vakasiyana-siyana vatinotarisira kuti vange vachizotibatsiro muchirongwa ichi.
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira here?
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira. Tichitarisira kuti iko zvino pane inonzi Wedding Center yakatouya on board ichapfekedza vana ava, asi nekuti tibhadharirwe zenyu hatisati taona. Kuti kwota vamwewo, kune vamwewo vari kuratidza kuti varoda kupinda muchirongwa ichi, ndo havo tisati tapedzerana pakutaurirana kwedu kuti vachapinda here kana kuti havasati vaakupinda.
Saka muri kutarisira mazera api apa kuti apinde mumakwikwi aya, uye vanenge vachida kupinda vacho vanozvifambisa sei?
Okay, isusu takatoita kutsvaga vanhu vanokwanisa kuita, vekuti tiri kutarisira vanhu vaviri vaviri kwenyika yega yega, mukomana nemutsikana vanenge vachimiririra Mr and Miss Albinism. Ende takaongorora kuti kubva 18 years kusvika 35 years ndo masarudziro achaita vanhu ava. Zvisinei nekuti mwiri wako wakakura kudii wakaita sei, because tinenge tichiti tiri kuedza kureiza awareness mizinti yakadaro.
Mungati zvirongwa zvakadai zviri kubatsira here mudonzvo renyu rekurwira kodzero dzevane usope?
Ndinoti bato redu riri kubatsira zvisingaite, nekuti izvezvi tiri kuona chenji kubva patakatanga mutambo uyu weMr and Miss Albinism. And tiri kutotarisira zvakatowanda, because unotoona kuti vanhu vanorarama neusope vakuonekwawo sevanhu ende vakupinzwawo mumitambo yakasiyana-siyana. Saka ndozvatanga tichida kuti tiise kuti vanhu ava vange vanocheukwawo, ende ndozvaakutotanga kuitika. Tinoti tiri kubatsira vanhu tichitarisa Miss Albinism 2019 Ayanda Sibanda akazotangawo kupinda makwikwi ana Miss University, ana Miss Africa. Tozotarisawo Sembiso Mutsukura akatanga akabva ahwina Zimbabwe's Model Awards, kuratidza kuti vanhu vaakutanga kutionawo sevanhu vanorarama.
Totarisawo ivo makwikwi aya, muri kuda kuti aitirwe kunyika ipi chaizvo?
Makwikwi aya semarongero atakaita takatoti ari kuitirwa muHarare muZimbabwe, ende ndiwo ekutanga kunge achiitwa muSouthern Africa. Wai takatarudza kuti tiite makwikwi aya eSouthern Africa, sezvandambotaura kuti vanhu vari kunyanya kutarisirwa pasi vanorarama neusope ende nekurayiwa futi. Saka tinenge tichiitira muHarare muZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Chibhongodze Mudzimu, vakavamba uye vachitungamira sangano reAlbinism Dare to Dream Initiative. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino zvakare svondo rinouya, apo tichaenderera mberi tichitarisa zvinhu zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Makadiniko vatereri, ndiTanonoka Wande zvakare nechirongwa chenyu chezvechitendero. svondo rapera pakabvunzwa mibvunzo kuti Jesu ndi Mwari here. Tine vatereri vaviri vanoda kutipa maonero avo.
Vahwande makadini henyu. Tipa dai ndina kunatsonzwisisa here ndini murume wakabvunza mubvunzo uyoyo. Wakanaka chaizvo mubvunzo wakabvunza, asi mhinduro yacho hatina kunatsonzwa kuti Jesu ndi Mwari kana kuti vari kuti mwana vari kuwirirana zvachiti ndizvozvo mwana kuti aiwa ndiri Mwari. Ipapa ndinangunatsokanzwisisa kuti vari kuti Jesu chechechi mwana komana waMwari here kana kuti vari kuti ndi Mwari. Hapana kunatsondichekera, hakuna munhu angaona Mwari panyika angararama. Chimwe zvakare chiripo chokuratidza kuti Jesu haasi Mwari tinochiona mubhaibheri, iye achitaura ega Jesu kuti baba vakuru kwandiri inini, kureva kuti baba vahombe kwari, kureva kuti vakasiyana. Jesu naMwari vanhu tu vakatosiyana, ndi baba nemwana. Nokuti shoko raMwari rinobva rataura pana Makorosa 1:18 kuti Jesu ndiye first born yezvinhu zvakasikwa naMwari. Ndiye akasikwa naMwari wokutanga Jesu, kureva kuti haasi Mwari mwana waMwari, ndosaka achinzi mwanakomana ega waMwari.
Tinotenda zvikuru nemashoko ayo mukoma wedu. Tine vamwe vakamirira kutipawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi. Taurai tinzwe mukuru wedu.
Kazuwai pano pachitendero ndinofara kuva pachirongwa chapano nekuti ndiri umwe wanofarira evhangeri shoko raMwari.
Tisati taenda mberi tingazivawo here vari kutaura nesu.
Ini ndinoitwa mufundisi Dhuve weZCC Sendinginasi yepazuva vose. Ndinauya pano ninaurwa yandakanzwa chitaurwa pamusoro pekuti Jesu naMwari chinhu chimwe here. Ndinoti aiwa kwete, hachisiri chinhu chimwe.
Izvi munozvitora papi mufundisi Dhuve?
Deuteronomio 18:18 inoti chakutumirai chiprofita cherudzi rwenyu chinobva mamuri chakafanana nemi. Zvazvinoreva ndezvekuti takagara taudzwa kuti kuchatumwa muprofita uchava mukati matiri. Kutumwa ndo patinoda kukota inzwi rokutumwa. Hatigoni kuti tikone kukota ipapo nokuti tinenge taterera mashoko atinenge taudzwa naMwari. Pane achatumwa, patova nemusiyano ipapo. Pakubhabhatidzwa kumwanakomana Jesu Kristu atanga amboidzwa naSatani. Satani waitozviziva kuti kuna Mwari, uyu ndiJesu. Satani anoidza Jesu murenje nemiedzo yakasiyana yaiva nokuzvidza Mwari, asi achiziva kuti uyu haasiri Mwari, ndiJesu. Anofanira kundibhadama kuti Mwari vazvione kuti munhu uya wavakatuma panyika ava kurespekta ini Satani. Pane waida kuti aone. Pakubhabhatidzwa pano yainzwi rinoti uyu ndiwo mwanakomana wangu wandinovimba naye, teverai maari nokusingaperi. Mwanakomana wangu wandinovimba naye.
Zvichirevei mufundisi Dhuve?
Zvazvinoreva ndezvekuti pakubhabhatidzwa kwacho pakanga posimbiswa kuti mweya mutsvene waMwari wakanga wodirwa mukati memwanakomana, sezvo akanga achivimbiwa naye. Tobva tadzidza kuziva kuti Mwari vakatumira mweya mutsvene maari semwanakomana wavimba naye kuti titevere mukati maari. Paita musiyano futi, right? Tinobva ipapo unozoti muna John 14, kumba kwababa vangu kune dzimba zhinji. Inzwai mashoko, kumba kwababa vangu anotaurira vanhu kuna baba vake. Tobva ipapo tobva toti pakurwirwa kwomuchinjikwa wakati kune gororo ndichava newe muparadhaizi yababa vangu muzuva ranhasi. Kune kwaaitoenda paaitenderwa Jesu afa kuparadhaizi, kwaakati iwewe gororo iwe wazobvuma kudarika vamwe vose kuti uyu mwanakomana waMwari waziva. Izvozvo zvoga zvichaita kuti ndive newo muparadhaizi kuna baba vake.
Tinokutendai mufundisi Dhuve.
Tinotenda vanhu vacho. Ndapa mashoko okuti Mwari naJesu vakasiyana. Mwari ndibaba, Jesu mwana.
Tatenda mufundisi Dhuve, mudzoke zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. WhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti tishongane zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino regai timbotarisa zvabuda pamitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Capes United 1, ZPC Kariba 0, Highlanders 2, FC Platinum 1, Triangle 0, Ngezi Platinum 0, Wange 3, Greenfuel 0. Aiwa, vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba.